mangwanani akanaka vateereri chinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 29 gumiguru 2020 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Kwanisa kuva nesu mchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nyanzvi dzezveupfumi dzotambira mutemo mutsva unochengetedza kodzero dzevatengi. Rimwe gweta rinokurudzira kuumha kwechikwata chakazvimirira kuti chiongorore nyaya yemajaji kuitira kuti vanhu varambe vachivimba nematare edzimhosva. Hurumende inodzika mutemo unotarisirwa kubatsira mukuunza chivimbo kuvatengi pamwe nokudzikamisa misika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vachingove mazana maviri nemakumi mana nevaviri 242 nezuro vanhu vashanu vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe uye vose vakachitapurirwa munyika muHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafane chirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mashanu nevaviri vafa nechirwere ichi kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevatatu vakafa nechirwere ichi vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana matatu ane makumi maviri 8,320 vapora munyika vachiita zviuru zvinomwe zvine mazana masere ane makumi mana nevashanu 7,845 nyanzvi mune zveupfumi dziri kutambira nemufaro mutemo wakadzikwa nehurumende nemusi wechitatu dzichiti mutemo uyu wakanaka chose sezvo uchabatsira mukuunza chivimbo kuvatengi pamwe nokudzikamisa misika vamunangagwa vakaparura mutemo uyu uyo unonzi uchachengetedza vatengi kuburikidza nekuvepo kweboka reConsumer Protection Agency pamwe nekuumbwa kwemasangano anomirira kodzero dzevatengi vachitaurawo pakuparurwa kwemutemo uyu gurukota rezvemaindastiri nokutengeserana amai sekainzenza vakati mutemo uyu unotsvaga kuvepo kwenhandare yakaenzana kune vese vatengi nevamabhizimisi nyanzvi mune zveupfumi uye vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr Prosper Chitambara vanoti mutemo wakaparurwa uyu wakanakira zvikuru veruzhinji munyika
chekutangisisa ndechekutaura kuti mutemo weConsumer Protection Act mutemo wakakosha zvakanyanyisisa takatarisa nyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevatengi maconsumers so far hatisina a dedicated Consumer Protection Act but makaona nyika dzakawanda dzato nemaconsumer protection act I think iyi step in the right direction Consumer Council of Zimbabwe yanga isina legal backing yakasimba yakafanana neConsumer Protection Act ndosaka tiri kuona even pakuzikwa kwemutemo uyu weConsumer Council of Zimbabwe vakashanda zvakanyanyisisa kuti mutemo uyu uveko saka thinki mutemo wakanaka mutemo unounza consumer confidence mutemo zvakare unobatsira economy yedu I think this is in line with international and regional best practice
tiri kunzwawo kuti mutemo uyu unobvumidzawo kuwepo kwemapoka anochengetedza vatengi anenge achizoshanda sei
munzwisiro andiri kuita ini maconsumer protection advocates group anenge aripo kuprotekta kana kupromota nekurepresenta kodzero kana mainterest ema different groups or macategories emaconsumer atinge ni general atinge ndo basa rana yero reku promote ni kwa advance ni kwa advocate for ma consumer interest le ni ma consumer rights atisata ni shizere ni kutu mtemo changu unzwa but according to effect atinge ndo jwa oru kutsana ngure jojo
jisha munga nyanyo kurudzira kuti veruzhinji vaziwe pamusoro pemutemo uyu
veruzhinji vaziwe kuti tese tiri maconsumers tine ma interest tine makodzero dzedu ati dzakakosha kuti tinge tichidziziva kodzero idzodzo kuti tikwanise kuenjoya ma rights yayo uye zvakarewo tinenge tine responsibility saka tinofanira kuziva zvakare ma responsibility yedu sema consumers saka nyaya yema interest yedu yakakosha kuti tinge tichinzwisisa uye tinofanira kuibalansisa ne nyaya yema responsibility edu kana ma obligation atinawo isusu sema consumers saka panofanira kuva ne balance ipapo uye nekunzwisisa pakati pemusiyano uripo pakati pema interest ma rights ema consumers uyewo zvakare ma responsibility ema consumers
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano re Labour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri we Studio 7. Nezuro vatongi vematare edzimhosva vakaendesa gwaro kumutungamiri wenyika vachiratidza kusafara kwavo nekwavanoti kupindirira kunoitwa nemukuru mukuru wevatongi munyika Chief Justice Luke Malaba mumafambisiro anoitwa nyaya mumatare. Bweta Silas Chekera vanoti kana chiri chokwadi panofanirwa kuumbwa chikwata chevangongorori vakazvimiririra kuti chiferefete nyaya iyi zvakakwana vachiti zvinobuda muongororo iyi zvinobatsira mukusimbaradza chimiro chematare mumaziso evanhu ukuwo zvichiratidza zvinhu zvinofanirwa kugadziriswa mukufambiswa kwematare kuti vanhu varambe vaine chivimbo nematare edzimhosva. Tabata vachekera kuti tinze maonero avo.
Ndaitangira nekuti kana chiri chokwadi kuti tsamba iyi yabva kuvatongi ndokutanga uye kana zvavari kuinyuta nazvo zviri zvechokwadi tsamba iyi inoraisa maissues ari very very important inobudisa kana kufukura hapwa dzematare edu zvekuti munhu wese wemuZimbabwe anofanira kunge achinyunyuta nazvo zvachose nokuti matare edu anofanira kunge akazvimiririra inonzi pachirungu ya independent and impartial zvino kuburikidza nezviri kutaurwa mutsamba iyi zvaakureva kuti matare edu haana kumi kuzvimiririra pamurau mutongi wega wega haana mukuru kwaari tingori mukuru kwaari chete murau and anofanira kuteedzera murau chete haatongi akatarisa zvinofadza mutongi ari pamusoro pake kana ani zvake ari kunze kwenyaya anotonga akatarisa zvinotaurwa nomutemo nemakakava aiswa pamberi pake nevanhu vari kusungisana pamberi pake mukuru ari pamusoro pake anokwanisa kupindira panyaya yaanenge atonga kuburikidza chete kana nyaya iyoyo yasvitswa kumatare apamusoro kuburikidza nomutemo inonzi appeal iyai pasina ishu yekuti nyaya yaenda kuappeal mutongi ari pamusoro haakwanise kuudza mutongi ari pasi kuti nyaya inofanira kutongwa sei nokuti ari pasi pamurau ndiye anodecida nyaya anotonga nyaya kuburikidza nemaonero aiita pamutemo.
Zvinhu zvakaita seizvi zvokuti vatongi vanonyunyuta pamusoro peuri kuvatungamirira zvinowanzoitika here izvozvi?
Hazvinyanyi kuitika and hazvifaniri kutoitika. Kune ndofunga maAfrika kune manyika shoma shoma dzandati ndanzwa dzokuti nyaya dzakadai dzinobuda panze vatongi vachinyunyuta kuburikidza nemaitirwo ari kuitwa zvino nemutongi anenge ari pamusoro pavo hazvisi zvinhu zvinonyanya kuitika kana zvichiitika hazvisi zvinhu zvinoburiswa kunze kana kuti kufukura hapwa kuda zvinoitika hazvo asi zvogadziriswa vanhu vasina kufukura hapwa zvino zvaitika apa izvi asi zvinhu zvinowanza zvaitika and hazvifaniri kuitika.
So kuona kwenyu izvi zvaitika izvi zvinotii kuchimiro chematare edzimoso
aiwa ka zviri pachena kai zvinodzikisira chimiro chematare edzimoso zvachose inonzi ya confidence zvinowanda maina confidence ine vanhu mumatare edu nekuti sekutaura kwandaita kana inonzienda pamberi pedare ndenge ndakatarisira kuti mutongi wandiri kumira pamberi achatonga nyaya akatarisira zviri kurehwa nemurau chete chokutangisisa sekutaura kwandaita zvinodzikisira chimiro chedare matare edu ese kechipiri zvinodzikisira chimiro chevanhu vari kunzi vane ruoko mazviri chekuti ichokwadiri kana kuti kwete ndeimwe nyaya maallegations iwaya mupublic domain aparara muvanhu sekutakuparara kwaaita vanhu vaakutotarisa matare nerimwe ziso risina chiremerera sezvavanga vainazvo pakutanga
kana zvinhu zvakadari zvaitika chii chinofanira kuitwa kana zvinhu zvaita seizvi
zvaita seizvizvi dai kuri kuti kuita kwangu maonero anosiyana asi sekutaura kwandaita voruzhinji kunze uku nguva ratendereraka vaane maonero avaakuona navo saka dai kuri kuita kwangu inini ndaiti ini pasarudzwe vanhu vakazvimiririra inonzi independent panel iyai moti vatitarisirewo nyaya iyi chazvanakira kaapa ndezvekuti kana chiri chokwadi tinowana mukana wokuti tigadzise pane pakapa pasina kuswatuka kana ari manyepo zvachenurawo vari kutaura vari kupumwa kavo vachenurwa uyezve veruzhinji taakudi taakudzoserwa chivimbo chiya chatati nacho mumatare edu kuti aiwa matare edu haana kusviba matare edu akachena saka zvinonakira kwese ndiwo zvandaikwanisa kuita ini dai kuri kuti maitiro angu
gweta Silas Chekera vari parunhare kuOntario kuCanada neStudio 7 munyaya dzezvemabhanga uye vari muzvemabhizimisi vaGilbert Muponda vanoti hurumende inofanira kuwedzera mari yokubatsira vanozviitira mabasa emaoko mushure mekunge vabhadhara mari yemutero yakawanda kuZimbabwe Revenue Authority mumwedzi mitatu yapfuura. Zimra inoti yave kutotarisira kuti mukupera kwegore inenge yakwanisa kuunganidza mari yemutero inosvika mabhiriyoni 172 billion dollars inova yakapetwa kaviri pane yaitarisirwa nehurumende mubhajeti. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yokukwira zvakanyanya kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation ndiko kuri kuita kuti Zimra iite sekunge iri kuwana mari yakawanda. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamuponda.
Mari yakakolektwa neZimra yakadarikidza pane payanga iri last time ne 27%. Budget yanga iri iyo 44 billion asi Zimra yakakwanisa kukolekta 58 billion zvinoratidza kuti vakagona basa ne 27%. Izvi zvekuti mari iwedzereke zvinhu zviri kuratidza kuti ikonomi iri kufamba nemazvo. Chati mari iwande in the third quarter inyaya yekuti izvo mabhizinesi anga ambovharwa nelockdown. Lockdown yarerutswa zviri nani zvekuti mabhizinesi anga ambovharwa aakuvhurwa aakukwanisa kushanda nekubhadhara mari dzavo dzetax dzaunofanira kuchibhadhara.
Ko seiwo pari kunzi ipo vanhuwo zvavo ndo vakabhadhara mari yakati wandei kudarika iwe vemakambana?
Zviri kuratidzawo futi zvakare kuti maindividuals akati wandei ari kuita yatinoti self-employment. Zvinoratidza kuti economy iri more informalized nekuti contribution yakawanda pamari iyi iri kubva kune vanhu vanoita nemaoko vanozvishandira nemaoko vatingati iwo masmall scale nemaself-employed ndiwo vakakondributa mari yakati wandei.
Saka izvi zvinorevei kuhurumende zvii zvainofanira kunge ichiita?
Izvi zvinoratidza kuti hurumende inofanira kuramba ichibatsiridza vanhu vaya vanenge vaitwa retrenchment kuti vatange mabhizimisi avo nekuvasapota neaccess to credit, access to business advisory services nemaideas nemamarkets nezvinhu zvinobatsiridza kuti mabhizinesi iwayo azograduate anga achikura kuve mabhizinesi akasimba. Mari irugula tukonge ya chiwa ndia asi pani chatu fana wanyo zuta sanzi yoti mari ii jikienza nikone gorera pera value ya Zimbabwe dola ya zikira
same mchidaro
nikuti last year same time dola rangariri 1:2.5 asi zo so line up 1:88 as the exchange market saka sinu chukula za kuti adjustment ichirugu itika ya nga ichitua under stabilization program saka adjustment yoi tukio na mumari ziru kolekto yoza zikuti mari ziru kuta zinge za wanda asiri adjustment ichirugu itika zimura ilutu ya sirofuti pagoreri la takata risana narukuti nyiga ichange ichiramba ichita ufumi uchisumu kira shiri nane pane zimwe nyiga
kosei ichita risana kuti zindoos cha itika nema miru la kaita zin
nuti COVID yakanga nasa ekonomi ya nyiga zakatu wandei ainanya sobata Zimbabwe saka Simba saka tukuta zira kuti ekonomi edu ainyanyi wafetwa kwenza anezimwe nyiga tutasa oma border nyiga zataka tarisana nazo zataka wakizana nazo akarisa na South Africa na Botswana na Zambia zafuro oma border kuti trade irambe chendira mberi kuzi mama industry edu akafana na ne mining ainanya wafetwa ne nyazi koronazi ne kuti kuma mines uku
kose ivasina kunyanyo kanganiswa
izi ndo kwa kwenye lockdown panga paina exemption ya kutu warambo wachishanda tozo tani sirogo gorira takatarisa kuti agricultural season is focused kuti ningi ya kanaka ma preparations acho are underway saka zimra ilu tani sirogo ti pagorira no ilu takatarisa na roi maria wacha kolegia ichanamba iri pamsoro urumende ichi kwanza kumbia chibadara wo zainu ngechwana ubadara kubashandi vayo ni kuma service providers au
nyanji mwinyaya dezi mabanga uye vari mjuna bizimisi va Gilbert Mponda vange vari paru nare muarare na Blessing Zulu we Studio 7 Jombo tarisa jirimu mapepa na u anasi Zimlife.com rinoti dare regimosa ni zuro raka ujwa kuti mtungamiri we Zimbabwe Miners Federation mzware Henrietta Rushwaya ndiye umwe wechikwata chivanu vanobudisa goride mu Zimbabwe zvisiri pamutemo vachuchusi behurumende vakataura izvi apo vakaramba kuti mzware Rushwaya vapihwe mukana wekubisa mari yechibatiso Herald rinoti vamwe vanhu vana vanofungidzirwa kuti vane chekuita munyaya yemuzvare Rushwaya vakasungwa nezuro vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti muna 2019 vamunangagwa vakabudzwa nevakuru vakuru veDubai kuti Zimbabwe yakange yarasikirwa negoridhe yaro inokosha mamirioni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica yaipinzwa muDubai zvisiri pamutemo yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
Magadi vaisa marari uko amnanga gwagoni wanyika tafane jara kwa kibahu angaite plani tafane jara amnanga gwa tione mwedue
masera sei na studio 7 chino timba kukonzo waita wala kujanzi one of the biggest opposition party in Zimbabwe zero but the teachers mashoka baba watakuregereva baba vadi kukurudzira hurumende kuti ibhadhare maticha ane zvavari kutaura izvi havana kuregererwa munongoazivowo ndozvavari
pamusoro pastudio 7 ndinoitwa George Moyo ndiri kuno kusouth africa kupolokwani vamunanga vandinovanzirowo vana vezimbabwe tsitsi vanofunga kuti ivo kana vakatonga 40 years vari vachingotonga mugovernment kwa isusu vana vavo tinozopindawo pachigaro riini kana ivo vane 40 years vachingotonga pachigaro saka pachigaro chavanorambira varipo ipapo isusu vanavo vezimbabwe tinozopindawo riiniwo pachigaro zvakadai seizvozvo zvino vari vamwe vachingirowo tsitsi vamunangavo vabva pachigaro pambopindawo vechidiki tawanawo zvokuita mabasa azaruka nokuti ivo vangakwanisi kubvisa mamwe mapenjiniyazi vaifanange inda mapenjiniyazi kudhara varipo pachigaro
iwo vachiripo hazvigoni saka deno akwanisa kuzvidzidzisa zvekuti vana vezvivana vatambura munyika vabvawo pachigaro vana vechidiki vatonge zvisinei nokuti tichamisa vatsvetawo kana umwe wechidiki muzari ari muzari pii zviri nani udani zvavari kuticha vari kutiuraya nenzara vamunanga
mamukasei kuvashamarari westudio 7 nebasa renyu tinokutendai ndinoshamiswa chaizvo kunzwa kuti masanctions aabatwa ari paairport aine goridhe rinorema 60 kg yo masanctions awaibva kurwira zuro uno apa kuti izvoni hatisi kuda masanctions wekunze kwenyika wakatisira masanctions ko ayo abatwa ayo masanctions ari paairport aine goridhe anga achiendepi pedzezvo mota hanzi hatidi masanctions takatemerwa masanctions imi muchiita huri hwekuba yo mwari ngavapindire mwari ngavabatsire zimbabwe yega zimbabwe chaiyo chaiyo yazvitadza asi mwari pindirai matsvita vashamarari westudio 7
pastudio 7 makadii kuvashamarari vestudio 7 ndinoda kubvunza vamunangagwa kuti zvavanoswera vachiti masanction ndoauraya nyika komai avo nhasi zvavabakwa negoridhe vachienda kudubai imdc alliance here yatuma mai avo moswerazve muchinenera mdc alliance ndiyakavisa masanction masanction awakauya chamisamboita president imi vamunangagwa imi kana makonewa nyika regai iyi munoti vamwe kava vane 60 years ngavaende kupenjeni kwemuchokutadzisai kuenda kupenjeni chii chiindaivo kupenjeni nemwoyo makura
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica america yasarirwa nemazuva mashanu kuti iite sarudzo dzemutungamiri wenyika sarudzo ichaitwa svondo rinouya musi wa 3 mbudzi nhasi tinoenderera mberi nekutaura nezvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica pamusoro pesarudzo idzi pari zvino vanhu vanopfuura mamiriyoni makumi manomwe nevaviri vakatovhota musarudzo iyi uye zviri kutarisirwa kuti kuzosvika pazuva rekuvhota nemusi wechipiri svondo rinouya mamiriyoni zana evanhu vanenge vatovhota izvi hazvisati zvamboitika uye zvinonzi zviri kukonzerwa nechido chevanhu kuti manzwi avo anzwikwe chizvarwa chezimbabwe chinogara mudunhu reoklahoma vakafadzwa munjanja vanoti zvinoita sekuti vachena vazhinji mudunhu iri vanotsigira vatrump
ndingati nyaya yemaelection mudunhu reoklahoma iri kutsviriridza chaizvo tiri kuona masaini akawanda chaizvo ava donald trump ava biden mashoma asi akawanda chaizvo mudunhu reoklahoma masaini ava trump ivo vatrump vakatombouyawo kuoklahoma vakatanga macampaign vakaita rally yavo kutulsa ndingangoti oklahoma istate yagara ichirerekera kumarepublicans tiri kuona dzimota dzine maflegi avatrump mudzimba umu tiri kuonawo masign post avatrump saka ndinoona kuti oklahoma icharerekera ichavhotera vatrump
chii chamuri kuona pamaelections aya chakasiyana nemamwe makore
ndechekuti election ino yakatarisana neandingati nyaya dzemagariro evanhu nyaya dze ganda, dze sarura ganda idzi, nyaya dze hutano. Asi ndinonyanya kuona nyaya ye ganda iri nyaya hombe mu election muno. Ndinoona kuti mangezi akati wandei vari kurerekera kuna va Trump nekuti vanomuona semunhu achasimudzira rudzi rwavo iwo mangezi awa ravari kuona kunga raakudzikira nenyaya yemamwe marudzi aruramba achikura. Pamusoro pazvo tiri kuonawo vanhu vatema vari kurerekeranawo nawa Biden. Iwewo kunyanyawo maimmigrants vari kurerekera kuna vaBiden. Saka ndoona kuti ndo dzimwe dzenyaya. Imwe nyaya huru huru iri kunetsa muelection ino inyaya yemabatiro akaitwa nyaya yecorona, nyaya yeCOVID-19 nehurumende yavaDonald Trump. Ndinoona kuti kune vanhu vakawanda zvichisanganisira uyo mangezi vasiri kufara nemabatiro avakaita nyaya yeCOVID iyi.
Vanhu muOklahoma vari kutambira sei kuvhota mugore rino?
Vanhu vaitambira zvakasimba. Ndingati pandaionawo iyo television yanga ichiratidza kuti vanhu 65 million vanga vatovhota muelection ino.
Wamunoona sei anyorutsiguro rwakawanda muOklahoma ndeupi pavaviri vari kukwikwidza ava?
Ndingangoti pakati pawa Donald Trump na wa Joe Biden, wandinoona ari kuwana rutsigiro rwakawanda hapasi pachena kuti ari pamberi ndiani zveshuwashuwa. Ini ndichitarisawo maonero angu, asi mapolls anenge achishandiswa vanhu vanoenda vachibvunzavo vanhu vakasiyana siyana kuti wavanovhotera ndiani, iwo mapolls aya ari kuratidza kuti vaBiden vachakwanisa kuhwina iyo election ino zvine mutsindo.
Pane mamwe mapato ari kukwikwidza here kunze kwedemocrats nerepublicans?
Ehe, kune mamwe mapato ari kukompita. Kunewo vanoitazve vanonzi Tea Party, kunewo vanonzi malibertarian, kunewo vanonzi maindependent. Asi ndingangoti kumaindependent ndokwandinoziva kuti kune iwo murume uya watakambotaura nezvake wanonzi waKanye West. Ndoda kukudzai kuti varipo paballot box. Saka ndo mamwe mapato ari kukwikwidza pamusoro peiwo mabato makuru aya tu atataura Democrats nemarepublican.
Avo vange vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reOklahoma vatafadzwa mujanja vari parunhare neStudio 7. Karimirira John Chibadura nekambo kake zuva rekufa kwangu sezvo nguva yedu yapera. Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi dzezveupfumi dzotambira mutemo mutsva unochengetedza kodzero dzevatengi. Rimwe gweta rinokurudzira kuumbwa kwechikwata chakazvimiririra kuti chiongorore nyaya yemajaji kuitira kuti vanhu varambe vachivimba nematare edzimhosva. Hurumende inodzika mutemo unotarisirwa kubatsira mukuunza chivimbo kuvatengi pamwe nokudzikamisa misika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.